kwazwai, muri Zimbabwe, ndrom kamchira mchirongwa chedu, chewe chidiki, chandino kupakurai, shondo rega rega, elindini maikove. Nasi mchirongwa, tine hurukuru na ba wisdom nyama, avo wakabwa kusaruzwa kuwa miri wewe chidiki, wesangano re International Cooperative Alliance, pachirongwa che Global Cooperative Entrepreneurs. Vanyama, ndino mkamchira mchirongwa chewe chidiki magade nyumkoma.
Awa ndinofara chaizvo mangadizvo enyu.
Aiwa ai 39 tudzeiwo kuti sangano iri re International Cooperative Alliance rinoita nezvei?
Sangano re International Cooperative Alliance ibato rinoshanda rakazvimiririra, ibato rinoona nezvemacooperative pasi rese, NGO. Saka nekuda kwaizvozvo yakaparira chirongwa chinonzi Global Cooperative Entrepreneurs chairi kuita yakabatana neEuropean Union. Saka muchirongwa ichocho iri kuita pilot project ichaitwa kwe 6 months muUganda nemuZimbabwe. Nekuda kwaizvozvo ndakawanika ndichinosarudzwa kuti ndiwanike ndichimirira mayouth emuZimbabwe panyaya vanoda kuita zvemacooperatives. Saka takaenda kuUganda kuKampala uko kwatakanodzidziswa zvizhinji.
Pamakasvika iko kuUganda makanosangana nezvinhu zvakadii?
Pandakanosvika kuUganda ndakadzidza kuti macooperatives anokwanisa kushandura upenyu hwevanhu vakawanda. Tikada kutarisa kuti mazuva ano hakuna mabasa, asi kuburikidza nemacooperatives mayouth anogona kukwanisa kuwana chinhu chinovabatsira chinoita kuti upenyu hwavo hukwanise kushanduka.
Sezvo makasarudzwa kuva mumiriri wevechidiki, zvinorevei kune vechidiki vekuZimbabwe?
Zvinhu zvinoreva kuti seZimbabwe tawana mukana wakanaka, sezvo inini ndiri munhu anoshanda nesimba panyaya dzekumiririra mayouth, uyezve ndaane nguva ndiri kumirira mayouth ende tine maresults akanaka atakawana akasiyana-siyana. Saka zvinhu zvinofadza chaizvo, uyezve ndinovimbisa mayouth ese kuti takasununguka kushanda pamwe chete zvisinei nekuti unobva kubato riti kana unobva kumba kwanhingi.
Mambo, bata nyaya yekuti chirongwa ichi chine chinangwa chekusimudzira vechidiki, mungatitsanangurirawo zvizhinji?
Muchirongwa ichi tichange tichishanda nemayouth anobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Mukusimudzira kwedu mayouth, mayouth akawanika achinofoma macooperatives, tichamabatsira kufoma macooperatives nezvozvo zvinodikanwa neinformation zhinji inodikanwa pakuumbwa kwemacooperatives. Kana zvadaro mayouth achange achikwanisa kuwana mari kuti vakwanise kutanga mabhizinesi akasiyana-siyana.
Nemaonderenyu, chirongwa chenyu chichabatsira vechidiki vane chichemo chekushayikwa kwemabasa here?
Chirongwa chedu ndicho mupedza chose panhamo yekushayikwa kwemabasa muZimbabwe, nekuti tichange tichishanda nemaministries akasiyana-siyana pakushandura upenyu hwemayouth. Uyezve tapedza ipapo, mayouth achawana dzidzo yakawanda pamusoro pezvekurarama kwavo, pamusoro pezvemabhizinesi.
Kazhinji munoona vechidiki vachipiwa mari vasina ruzivo ruzhinji pamusoro pekuti mari inoshandiswa sei. Muchange muchidzidzisa vechidiki here zvinhu zvakadaro?
Izvozvo tichange tichinyanyogombedzera nekudzidzisa vechidiki kuti vakange vachidya zvavanenge vawana zvirizvo zvokuti vatangise mabhizimusi, zvinogona kuita kuti ramangwana ravo ripinde munjodzi.
Haiwa, takudzai zvakanaka vanyama. Kana vachidawo ruzivo ruzhinji pamusoro pechirongwa ichi, vanofanira kuenda kupo?
Vanenge vachida kukurukura nesu vakasununguka kuti bata panhamba dzangu dzerunhare dzepa WhatsApp nekufona zvakare dzinotidzo 0783907339, kana kunditsvaga paFacebook pakanzi Wisdom Nyama, patwitter zvakare ndinowanika pakanzi @wisdom nyama. Vakasununguka zvakare kubata mamentors angu, vamwe vacho vanonzi vaectmo mudzukura vanoshanda paJunior Achievement Zimbabwe, kana kuenda panhamba 143 Jason Moyo panowanika ipo vanonzi vaakira chikiwa.
Haiwa, takunzwai zvakanaka vanyama, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Awa, maita basa nekutirangarirawo.
Muri Zimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Nasi muchirongwa tanga tina va Wisdom Nyama, avo vakabva kusarudzwa kuva mumiriri wevechidiki wesangano re International Cooperative Alliance pachirongwa che Global Cooperative Entrepreneurs. Ngatisanganei pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, nemusiwechipiri, apo tichange tichiendera mberi tichikurukura nezvinosangana nevechidiki munyika. Ngatisanganei zvekare padandemutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3. ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure panapa pachirongwa chedu chive chidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo. Muri Zimbabwe, nguva yangu ndiyo yadyanana. Tosangana nemusi chipiri paFacebook page redu revoa shona. Chirongwa chinotanga na 8 chichipeta na 9. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Mike Hove. Bye bye.